hongo takamisa ma kanzela maviri kanzela Nerutanga na kanzela Takawira Basa rekumirira vagari vemunotoni vakamirira bato reMDC. Ndiro chakaita kuti tidaro ndechekuti pane disciplinary issue yakaitika yokusina kanzela aya akawirirana nemakanzela ezano kuzama kuda kudzinga meya weNorton. Meya sekuzwa kwamunoita ndimeya weMDC. Saka isusu temo wedu webato ndewekuti kana muchida kudzinga angava meya angava chairman wekanzo kutanga mapiwa mvumo nebato zvinotoenda ku national executive ku standing committee neku national executive tisati tadzinga meya. Saka zvanga zvakuitika nemakanzerazi aya ndezvokuti vakanyora gwaro rekuda kudzinga meya wedu vachipomera hosha dzavanga vasina kupara. Mai Mufahore vakatozoendeswa ku CID vakaendeswa ku anti corruption commission vakazoonekwa vasina. Saka isu hatibvumire makanzerazi edu kuti abatane nemakanzerazi ezanu PF kubvisa meya weMDC. Hatina kufara na izozo. Na izozo takaita withdraw makanzerazi iwayo.
Saka zviri kureva here kuti makanzera aya haachashanda basa mukanzuru kana kuti vanoshanda mukanzuru asi vasiri venhengo dzenyu?
Havachashanda mukanzuru. Takavaita withdraw sekuwithdraw kwatakaita maMP mamwe akanga akanganisa aya aya. Zvatinoitira ndokuti tinenge tichida kuti kana munhu apinda neticket reMDC anoita zvinoda bato iroro.
Danho renyu iri rinotambirwa here negurukota rezvekutongwa kwematunhu?
Kasukuwere haana choice panyaya yedu yeconstitution. Kana bato rati ningi hatichamuda sakanzela kana saMP hapana zvinokwanisa kuitwa negurukota nehurumende ipapapo. Saka anotomuwa withdrawer. Takamunyorera tsamba Kasukuwere kuti awa withdrawer. Saka anotowa withdrawer.